zvino ndingati vari kuti kwikwidzo yera anofi ikwikwidzo yakataiswa nenyika yese pamusaka pekuti ndiyo ichaditemena kuti bato rinenge rine yanti upper hand musenate ichi magariro atatakaita marepublican ndoakanga vane anoti majority vote so varofanira kuti vahwine masiti mairi aya kuti vakwanise kuti kana vavisa mutemo zviya zviya president anenge aine vanhu vanomubatsira vasingaopposi saka vanhu vese vari kuenda kunovhota anofunga vari kuti takabreka marekodi saka haa ibasa basa.
Takaona nezuro mutungamiri wenyika vaDonald Trump pamwe chete nevakasarudzwa kutungamira nyika vasati vagadzwa zvavo vaJoe Biden vachipindawo mudunhu reGeorgia kunotsvaga rutsigiro. Izvi zvinobatsira sei nhengo dzavo dziri kukwikwidza idzi?
Izvi zvinobatsira kuti nhengo dzavo dzati kukwidza vamwe vanhu vanozikanwa zvavo asi avo vaJoe Biden naTrump vachiuya vanhu vanozikanwa nenyika yese vekuti pese pavanotaura vanhu vanoteerera saka vaya vangu vachida kuvhotera masenata ari kukwikwidza munomu vakanzwa kuti ari kutsigirwa nanhingi ari kutsigirwa nanhingi zvino attract attention yavo voenda kunovhota.
Mungavataura here kuti zvinhu zvakamira sei tichitarisa kuti munguva dzinoitwa sarudzo tinoona kuine mitsetse nezvimwe zvakadaro zvinhu zviri kuwanikwa here izvozvo muri kuvhoterwa?
Panguva ino zvazviri nani chaizvo zvinoti ndakaenda kunovhota zvakangonditorera mamini zvinokoka 10 chaivo ndakatopinda ndikabuda ndikapedza zvese nekuti vanhu vakanyanya I think vanoti 1/3 yevanhu vanokwanisa kana kuti vakaregistra kuvhota vakatovhota kare vachishandisa yavanoti early voting so zvinhu zvakadaro zvakabatsira kuti mitsetse iite mudiki.
Ko tichitarisawo kuti vaTrump mudunhu iro reGeorgia vari kunyunyuta kuti sarudzo dzakabirwa zvakanyanya munoona zvine zvazvinokanganisawo here kana kuti zvichiwedzera kukunda kwebato ravo remarepublican?
Kwandiri zvinokanganisa yatingati confidence yekune vagari vemuGeorgia kuti kana ndikanoisa vhoti yangu inini inokaundwa here kana kuti ichabirirwa asi kune vanhu vanofarira vemadhemokrasi hazvisi kudiscourage vanhu kuti vanovhota vemadhemokrasi varototi zvaita nekuti vakaramba vachirwisa kudaro vachiita zvavanoita izvi zvezvi zviri kutora focus away kune zvinhu zvine basa